ndinoda kuzivisa vatereri kuti takwanisa kuti masikatano tafaila kumatare makuru ehigh court muno muHarare maapplications mairi. Yekutanga iapplication yecondemned of court yekuti marespondents ari kunzi akashora dare nekutyora zvakange zvagurwa nedare rehigh court maererano nevanhu vekuArnold Farm. Application yechipiri ndeyekumisa mapurisa kuti vasarambe vachiita zvavari kuita izvi. Yaunzwawo nevamwe maapplicants ari separate from vamwe vakaenda kukoti gore rakapera. Saka maapplications ndinodaira kuti achazosevwa, mamwe achanogona kusevwa nhasi, mamwe achanogona kusevwa mangwana kana kuti mandi. Asi ndinodaira kuti tinogona kubudirira.
Mungatiudza kuti muri kuti kudii chaizvo mumapepa enyu aya? Ndeipi mitemo yakatyorwa?
Mitemo yakatyorwa agent chamber application iri kutaura kuti mutemo, chikamu chemutemo checonstitution section 74, the right not to be arbitrarily evicted without a court order. Wakatyorwa iwoyo, uye kodzero yevanhu vaenda kudare uyu ava nemaererano nepekugara, right to dignity, right to privacy, right to water and shelter. Idzodzo ikodzero dzese dzaputswa maererano nekuputswa kwedzimba dzavo nekuputswa kwezvinhu zvavo.
Ndianani vamakwidza kumatara apa vabhatasara?
Kudare tamhangarira minister wehome affairs anove ndiye ari responsible nemapurisa, uye commissioner general wemapurisa anove ndiye the commander wemapurisa, uye minister of lands and rural settlement vanove ndivo minister vari responsible nezvekugariswa patswa kwevanhu